zvinokonzera chirwere cheBP hakungandi chinhuwani. Zvinhu zvakawanda zvinosangana pamurwere umwe chete. Chekutanga chatingataura ndechekuti kune dzatinoti genetics, kana kuti masikirwo akaita vanhu verudzi irorwo kana vemhuri iyoyo. Mhuri zhinji inoona kuti baba vane BP, vanavo vaviri vatatu, saka zvine takufamba mugunda kazvinoita. Saka tinoti chirwere cheBP chine kutambidzwana mumhuri kana kuti chiri genetics, ndochekutanga. Asi genetics dzega dzinogona kutadza kusvika pakuti munhu aite BP kana zvimwe zvatinokwanisa kuwana mumararamiro edu zvakanaka.
Zvii zvimwe zvamungati imi zviri kukonzera kukwira kwechirwere ichochi cheBP?
Zvimwe zvatinowana mumararamiro edu zvinokutizirawo kutanga kweBP zvinosanganisira madyiro atinoita. Saka tiri kutaura nyaya yeuwandu hwemunyu muchikafu chedu kana kuti salt. So chikafu chine munyu wakawanda chinosvika pakukwidza BP, chinowedzera. Zvinotikuta nemararamiro atinoita maererano makushandisa muviri kana kuti maexercise. Vanhu vasingaexercise, vasina basa rinoshandisa simba ravanoita rinoita kuti vadikitire nguva zhinji, vane mukana wakakurawo kuita BP. Ndo zvimwe chete nevanhu vane mungiro wakakura. Saka zvinhu izvozvo zvinosanganisira munyu, zvinosanganisira kuva munhu asingaiti maexercise nekuva nemwiri wakakura, pamwe chete negenetics, ndo zvinosvika pakuti munhu asvike pakuita BP.
Dr. Fana, tinoona vazhinji vachiti chirwere ichochi cheBP isilent killer kana kuti chinouraya chakanyarara. Sei vanhu vachidaro? Vanhu vangazvidzivirire sei? Zvii zvamungayambire vamwewo vasati vabatwa nacho?
Chekutanga chandikatawo ndechekuti kana munhu ari pazera rinopfuura kana 30, zvakanaka kuti apote achimbonotarisa BP kunyange asina chaari kunzwa. Nekuti unogona kunge une BP usina chauri kunzwa usingazvizivi, asi ichitokanganisa muviri wako. Saka zvakanaka kuitwa inonzi screening. Unenge usina hako chiri kunesa uri kunzwa, asi mushure megore kana maviri unombopota uchinotarisa BP yako pakiriniki kana nachiremba ari padhuze. Ndochekutanga. Unavo vanenge vabatwa neBP kunyange vasina chavari kunzwa, panouya unzi usilent killer ndepekuti munhu anenge aine BP asi utano hwake achinzwa zvinhu zvese zvakanaka. Munhu akaita saiyeye kana akasarapwa BP ikaramba yakakwira kwemakore inenge ichikanganisa nhengo dzake dzemuviri, ndiye anozosvika pakuita macomplication ozouya pamwe aita stroke. Tinozoti haungaine BP kwemakore asaya pamwe 15 usiri kurapwa uye usina chauri kunzwa chaa chakashata. Saka kana BP ichinge yabatwa kunyange uchinzwa utano hwakasimba sei, inofanira kutora treatment yako ichitariswa kuti iri controlled here. Kune vaya vasati vabatwa BP zvakanaka kupota ichinotariswa, yatinoti screening, kuonekwa kuti kunyange yanga yakanaka tinyeza iko zvino yaapapi.
Tombo tarisa mumararamiro, tinonzwa vamwe vachiti doro nekuputa fodya zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kunge zvichikwidza icho chirwere cheBP, zvakamira sei?
BP inokwanisa kukwira nekuda kwehwawa wakawanda. Asi chakakosha kuziva ndechekuti doro rinenge rakawanda kana ratowanda rinokonzerawo mamwe matambudziko eutano akawanda. Zvinoafekta munhu, zvinoafekta liver, nezvimwewo zvakawanda. Fodya pachayo ine zvirwere zvakawanda nezvainokanganisa mumuviri. Fodya inowedzera mukana wekuita stroke, inowedzera mukana wekuita maproblemu emoyo.